Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 14, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiririri weHarare West muParamende, Muzvare Jesse Majome, vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka chamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirirwa nava Welshman Ncube rapedza sarudzo dzePrimary Elections mumatunhu arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa nava Welshman Ncube, amai Miriam Mushai, vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzakaitwa maconstituency makumi matatu nerimwe pamaconstituency makumi matatu nemaviri arakapiwa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Amai Mushai vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka chose pasina mhirizhonga kana zvimhinga mupinyi zvakaitika.
Pamasisi 32 atakapiwa iwaya muchibvumirano cheMDC Alliance Agreement takapedza kuita sarudzo yemamembers of parliament ese vachange vachitimiririra vachimiririra alliance pasarudzo iri kuya yemuna 2018. Sarudzo yedu yakafamba zvakanaka nekuti takatanga taita consensus kuti vanhu vakwanise kutaurirana vanzwisisane tisareta nemunhu wani anenge ari ndiye achazomiririra constituency iyoyo. Takaenderera mberi kuti titarise tione kuti tinogona kusvika sei pacandidate imwe chete. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vanga vakaapplya vakatarisa chido chekuti vari kuda kumiririra bato uyezve vachimiririra alliance.
Mutauriri webato reMDC vakurawo nechiwai vatsinhira mashoko amai Mushai vachiti constituency yeHurungwe East chete ndiyo isati yapedza zvesarudzo idzi.
Tabuda nefinal list nemudorododo wevanhu vachamirira MDC gore rino. Vatichaisa kuMDC Alliance ndivachange vachibatana nevamamwe mapato mukuita basa pana 2018 vachimiririra vanhu maconstituency akasiyana-siyana. Tasaregwa neHurungwe East ndo yatamirira kuti vanhu vataurirane kana kuti vaende kumaprimary.
Vachiwai vati vamwe vevanhu vanozivikanwa vachamirira bato ravo pasi peMDC Alliance vanosanganisira ivo amai Mushai pachavo avo vachakwikwidza kukuwadzana East inove iri kumirirwa navaNelson Chamisa pari zvino uye vaDavid Coulthard avo vachakwikwidza kuvulawayo East. Pari zvino constituency iyi iri kumirirwa naMuzvare Tavita Kumalo.
Pavanhu vachamirira MDC musarudzo dziri kutevera pavanhu makumi matatu nomwe chete vabuda out of vanhu makumi matatu nevaviri. Tiri kuona kuti pana vaDavid Coulthard ndiye changa ari candidate MDC Alliance kuvulawayo East. Tiri kuona pana vaEdwin Mushoriwa vachamirira MDC Alliance kudziva rasekwa. Tiri kuona pana mai Miriam Mushai vachamirira MDC Alliance kukuwadzana. Tiri kuona pana vaNimrod Mulunga kuvhungu. Tiri kuona pana madzimai amai Tamari Chimanzi kumaZoe West, amai Mo Blessing Charuma kuChegutu East. ndova mwevanu wa shoma pavanu makumi matatu no mwechete panuma zijabuda pare zino
kupi wazu garo makumi matatu nezuiri kwa kaitu kwa batore MDC inotungamiru wanawa nyuwe kwa kakwenzera mtaurom MDC inotungamiru wanawa Nelson Chamisa wa mwewachiti batu iri haraifa mwakupi wazu garo zaka wanda ndaka mirra studio 7 mbulawayo ndini itauraishava
Sarudzo dze ZANU PF dziri kudzokororwa dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzaitwa munzvimbo dzakasiyana siyana nasi paine kugunununa. Bepa nao re Herald rinoti sarudzo idzi hadzina kuzoitwa kuGlenview South mushure mekunge kwaita kusawirirana pamusoro pemiganhu yeconstituency iyi. Kumutare North vamwe vanhu vanonzi varamba kuvhota mushure mekunge vawana pamaballot paine munhu mumwe chete wekuvhotera. Kumutare West kunonzi mumwe anga achikwikwidza vaFred Mushipe vawana zita ravo risipo pamagwaro ekuvhotera. Studio 7 yaedza kubata vanoona nekufambiswa kwesarudzo idzi vaEngelbert Rugeje asi vanga vasingadairi nharembozha yavo. Sarudzo dzezanu PF idzi dziri kudzokororwa mushure mekugunununa kwevanhu vakanga vakundwa musarudzo dzekutanga. Mtunga Mili Nkomo, we Studio 7, abata sachigaro we ZANU PF ku UK province, va Nick Mangwana, avo vanoti varikuona sarudzo idzi dzichifambiswa zvakanaka.
Chishuo chebato rezano pia kuti maprimary haya afambe zvakanaka. Kusafamba zvakanaka kwa wakaita, ranga risini bato rakaita kusafamba zvakanaka. Huku bato rino kuna kuvaranga rine paraka konewa. Nga moshe bato yanga yekusa unganiza zvinodiwa kumungwa dzakakwana. Ma ballots and so on, the logistics kuti ma elections haitike zvakanaka. Zvinova zvakaita kuti vangu ma elections haitike very late, vangu anasa vota, vangu aende kuti vangu wadi. Zvimwe zvakaitika sasa zvekuti ma voters roll, anova ma cell registrations, vangu wakaita mba tingo ringo mamwanga akadiridzikwa nezvimwe zvakadaro kwa zvakanyanyisa kuitika zvinizvo ndokwakaita kuti kwakune umbo hwakanyanyisa ndokwakanzi ngakuitwe Runford parizi inoti kutarisira kuti vanoadministra maelections acho vakaisa zvinhu in place in such a way kuti hazvisi kuzoitika futi asi kana kuti kuna vanhu vacharamba vachiedza kubirira here izvozvo takagara takataura wanu kuti nyange tikawanza matare akaita sei tikawanza majera akaita sei tikazadza nyika mapurisa mbavha hadzishaikwe kune vanotoedza kuba hongu tinogona kuisa zvinhu noita kuti vakaona mupurisa vamire kuba vafunge kaviri nakatatu asi kuba kuna vanhu vachatoedza kuba ndo musipirwo wavanhu
asi kutaura kuno kune vatsigiri vezanu PF vari kugunun'unawo kuconstituency kwava mutsvangwa vari kuti aiwa zvina zvina kufambiswa zvakanaka nekuti munhu akanga akunda vamutsvangwa akunzi achakwikwidzi pari zvino muri kuzvionawo sei izvi
tingangoti vanhu vari kupotsa nyaya imwe chete munhu akanga achikwikwidza vamutsvangwa haana kunzi haachakwikwidzi aiwa bodo munhu anga achikwikwidza vamutsvangwa Comrade Mutendereke vakati ivo havachakwikwidzi vamutsvangwa ndo mutsauko munhu paanonogadzirisa manomination papers ake paanonotanda CV yake isarudzo yaanenge aita kuti ndauda kukwikwidza kana munhu iyeye akasarudza kuti handichada kukwikwidza ndo free choice kaati kutaura kuti munhu anozvisarudzira zvaanoda kuita semunhu mukuru
avo vanga vari vaNick Mangwana sachigaro vezanu PF kuUK province vachitaura parunare naNtunga Mili Nkomo weStudio 7 parunare Mutungamiri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei uye kuti gwara nezvinangwa zvavo ndezvipi. Vamanyika vanoti bato ravo ndiro rega rine gwara uye ndiro rakatanga kubudisa gwaro regwara revimbiso yaro kuvanhu izvo zvavanoti zvave kutevedzerwa nemamwe mapato. Vamanyika vati chinangwa chebato ravo ndechekukwikwidza munzvimbo dzese dzeparamende, seneti nekanzuru. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamanyika kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu mubato ravo.
Saka iye zvino tanga tichiri panguva yekudzidzisa vanhu vedu zvinangwa zvedu nezvimwe zvakadaro saka tichangopedza izvi zvino musangano watanga tiine vanhu 450 mamobilizers edu emuno muHarare. tichita training uye zvino kuzova commissioner kuti vachienda iye zvino kunoita zvavanofanira kuita
kose vanga vasati vatanga kuita basa
kana vanga vachipeta basa kungoti zvatinoita ndezvekuti hatingobudisi zvinhu zvatiri kuita kuti munhu wese wese aziye zvatiri kuita iwo kuvaunganidza ivavo 450 zvinoreva kuti pane basa ranga richitoitwa kare
bato renyu richaitawo here maprimaries
approach yedu isusu ndeyekuti tinopinda mucommunity as you know tinonzi Build Zimbabwe Alliance saka tinopinda mucommunity tobatsira kuidentifya maleaders toita process yedu isusu mucommunity machona imomo yekubvumirana nevanhu vemucommunity kuti leader wavari kuda ndiani kana tadaro toita invest nemamaleaders vamwe vachona vanhu vachamira kubato redu vanhu vanga vari vanobva kune mamabato saka tinzi Build Zimbabwe Alliance hatisi kungo misa vanhu vati kunde Build Zimbabwe Alliance chete asi vamwe vanhu vanenge vatoenda through maprimaries avo kune mabato avo kana kuti vari maindependence vomira on our platform
hurumende yenyu ichasiyana sei nemamwe mapato atiri kuona
zvinotangisira panyaya yatiri kutotaura iyoyi yetraining kuelekta munhu asati amboverenga iya inonzi urban councils act kuzvikuvadza kuelekta mp asati amboverenga constitution yezimbabwe asingatombozivi kuti zvaakatarisirwa kuti aite kana aelekwa ndezvipi kungozvikuvadza
sei bato renyu risina kupindawo mumaalliances namamwe mapato anopikisa
nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanofanira kunyatsoziva kuti vanhu vari kukwikwidza ivavava chaicho chaicho chavari kuvimbisa ndechipi mukazvitarisa iye zvino tisu isusu veBuild Zimbabwe Alliance vakatanga kubudisa inonzi manifesto yedu saka nyaya yangoti tingomhanyira kungonobatana hatizivi kuti vamwe vachona vanenge vachizoti vari kuita varoda kuzoita chii kana vapinda muhurumende
avo vanga vari mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Mumiririri weHarare West muParamende Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi
Muzvare Majome vazivisa kuti vachakwikwidza sarudzo yemuHarare West vakazvimirira zvichitevera danho ravakatora mukupera kwesvondo rekubuda musarudzo yeprimary mubato ravo reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa. Muzvare Majome vati pane chitsotsi chiri kuitika pakufambiswa kwesarudzo yemaprimary elections.
Vadiwa vagare vemuHarare West, musi wechishanu, musi wa 11 May, ndakakuzivisai kuti ini ndakasuduruka kubva mumakwikwi ekuva ekumiririra MDC Alliance kumuHarare West pasarudzo dzichauya dzeNational Assembly. Zvikonzero zvandakapa ndezvekuti ndakaona paine kumbunyikidzwa nekusafamba zvakanaka nechandingati chitsotsi nekungomonyorodzwa kwemafambiro enyaya iyoyi. Vazhinji venyu vakada kuziva kuti sei ndadaro ende chokwadi ikodzero yenyu zvaka munofanira kuti munge muchiziva kuti chii chakaita kuti nditi izvi zvanyanyomonyorodzwa hazvichaiti sarudzo yakanaka. Chikonzero chinonyanya kuti sarudzo dzeprimaries dzakatoregera kuva sarudzo dzangosara dzave ingangonzi kana lottery yekuti panongozobuda anenge abuda imomo anenge aita laki rake ahwina nekuti anenge aine makadhi akawanda emamemba aanenge akwanisa kutenga kwete kuti ive sarudzo yekuti vanhu ivo vemuHarare West vanoti anoda kuvamirira chaiye ndiani.
Muzvare Majome vati vasangana nemutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakavaudza zvikonzero zvaita kuti vakwikwidze vakazvimirira.
Zvinhu zvakaita sekuti voters roll racho richanzi vanhu vanovhota riri kupi rati rabuda here pari zvino hazvinyatsooneki kuti riri kupi rati rapapi nekuti nanhasi vanhu vari kungotenga nekutengesa makadzi zvichazotarwa rini kuti apa zvakwana ava ndivo vanondovhota uyezve tiri papo nekuti tino maballot paper achazonzi achaprintwa kuchazivikanwa sei kuti achange ari mangani ipo pasingazivikani kuti vacho vane makadhi kuti vachavhota ndivanani nguva yadi chinonzi chichiringazuva chatotsvuka kudai. Ndatarisa zvese izvozvizvi nezvimwe zvandakanyatsozivisa musangano wedu kunyanyisisa vice chairman vaHonorable Senator Komichi vandaona nhasi.
Muzvare Majomi vati havasi kuda kupinda mumutambo unoita semakasi izvo zvinotsikirira kodzoro dzevagari vemudunhu reHarare West.
Ndinoramba ndakamira pandaka inshop hajinzvimbo chandakataura kuti inini ha ndasuduruka hangu nekuti chi aya hasisiri makwikwi. Ndoda kuzvechoka ndikupikwidza kuti ndichiwo vanhu ndikumbira kuti vandivhotere kana vachiona ndichikwanisa kuita basa. Asi izvi zvelotari aiwa kwete, handida hangu kupinda mutambo wemakasi.
Mumwe mugari amai Majori Chombe vati havasi kufara nekutukwa kuri kuitwa Muzvare Majomi pasocial media nevechidiki vanozviti ndeve MDCT.
Zvinhu zvavosingafambi zvakanaka, vana vadiki vangu vachingotukirira, vachituka even musocial media platform yedu wangu vachingomita kumukumura. Enda pano vachituka vachiti machembere hamuna basa, ngaende taizongotraya by all means kuti mudefende nokudzora vana vasve kuti hamuna kufanira kupota muchingotaura kudaro, especially kana muchitaura ka musapote fanika mukusoropodza izvinoona kuru nekuti ndisi maresidensi achona.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakomichi kuti tinzwe divi ravo panyaya yanetsa mubato ravo. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hadzisi kufara nezviri kuitwa mubato reMDCT sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazurura muzinda wayo mutsva muguta reJerusalem kubva kuTel Aviv. Vanhu vanoita makumi mashanu nevaviri vange vachiratidzira nekurwisana nemauto eIsrael vafa uye mazana evanhu vakakuvara pamuganhu weGaza Strip. Mapurisa muIndonesia vanoti nhasi vanhu vashanu veimwe mhuri vakarwiswa nemabhombi muzinda mukuru wemapurisa muguta reSurabaya pakakuvara vanhu gumi. Television yemapurisa yaratidza zvimudhudhudhu zviviri zvichisvika paive nemapurisa mabhombi risati raputika. Pakakuvara mapurisa mana nevanhu vatanhatu. Kurwiswa uku kwaitika zuva rimwe chete mushure memhuri yevanhu vatanhatu yakarwiswa chechitatu muguta iri pakafa vanhu gumi nevatatu vamwe makumi nemana nemumwe chete vakakuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanasikana kuti vasajairira kugaronwa mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri anonzi pachirungu maemergency contraceptive pills, asi kuti vashandise nzira dzekuronga mhuri kana voita zvepabonde. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mapiritsi ekudzivirira pamuviri aya anonwiwa mangwanani mushure mekunge munhu aita zvepabonde asina kudzivirira nemakondomu. Mapiritsi aya anonyanyosikanwa nezita rekuti morning after pill. Nyanzve munyaya dzeHIV and AIDS amai muchanyara mukamuri vanoti kunyanyoshandiswa kwema morning after pill kunongoratidza kuti vechidiki vari kuita zvebonde vasina kudzivirira.
Vechidiki vane dambudziko rekuti ukaona vakuita zvemorning after pill kureva kuti vanoita bonde risina kudziviririka. Saka naizvozvo vanozvisa panjodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde zvakafanana kunyangwe neHIV. Izvi hazvikurudzirwi nokuti kana vachigara vachitora morning after pill iyoyo kureva kuti kunyange upenyu hwavo uri hauna ramangwana rakajika nenyaya yeutano. Vanasikana vanotya kubata nhumbu pane kubata zvirwere, saka dziviriro yavo zhinji iri pakudzivirira nhumbu kwete kudzivirira zvirwere zvinowanikwa pabonde. Saka mfungo yavo ngaive pakuti vadzivirire zvirwere uyewo kudzivirira pamiri kwete kudzivirira pamiri chete pasina kudzivirira zvirwere.
Amai mukamuri vanotiwo tsvagiridzo dzakaitwa dzinoratidza kuti kushandiswa kwakanyanya kwemapiritsi aya kunoita kuti vanhu vawedzere kusimba kuita zvirwere zvakadai semaovarian cysts nezvimwewo.
Kunze kwezvirwere zvepabonde pane imwe tsvagurudzo inototaridza kuti vana vanogara vachishandisa mamorning after pill ava vanogona kuita significant weight gain kungowedzera miri kufuta kana kuzopedzisira vaita pamwe pacho depression kana kuita zvimwe zvirwere masitazvo neshona anoti netsei like maovarian cyst kana magallbladder kana kuzopedzisira vava futi neblood pressure yakakwira kana kuita ectopic pregnancies kuyeko kuita mwana nhumbu inoibatira mutsinga dzimwe dzezvibereko. Saka zvinhu izvi zvino zvakawanda zvokuti vana havakurudzirwi kuti varambe vachiita zvinhu zvakafanana nekutora mamorning after pill. Pane dzimwe nzira dzekuronga nadzo mhuri dzakasiyana siyana dzinogona kushandiswa kuti vana vasaita pamu.
Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wazadza, vanotiwo pamusoro pekuwedzera kusimba mapiritsi aya akaramba achinwiwa haazokwanisi kudzivirira pamuviri. Vawazadza vanotiwo vanoyambira vechidiki kuti kunwa mapiritsi aya hakudziviriri zvirwere zvepabonde.
Chinhu chatinoona chiri kutarisirwa ndechekuti vanhu ava vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa, kune zvirwere zvakasana mukondombera nezvimwe zvirwere zvepabonde. Izvi ndizvo zvezvinhu zvavanofanira kutarisira, nekuti mapiritsi aya arongodzikira kuti vasaite pamuviri chete, asi zvirwere zvepabonde hazvidzivirirwi. Uyezve kushandiswa kunoitwa mapiritsi aya anofanira kushandiswa nomazvo kuti adzivirire pamuviri, asi vakaramba achishandiswa zvisizvo zvinozoita kuti vanowanwa atadze kushanda zvakanaka kana kubata pamuviri panenge pasina kutarisirwa.
Dr. Moses Macheka, avo vanoshanda neZimbabwe National Family Planning Council, vanoti vanhu havafaniri kushandisa nzira iyi senzira yekuronga mhuri.
But isusu tinokurudzira kuti tisaitiwe kuita kunge like tingaiti routine method yekuti nhasi wasangana nemunhu pabonde, then after 1 week wodzokera futi woitora, after 1 month wotora futi. Saka ukaona munhu akadaro it means kuti ana kunyange wana ruzivo rwakakwana.
Mamorning after pill anoshandiswa kudzivirira pamuviri kana akanwiwa mukati memazuva matatu mushure mekuita zvepabonde pasina kushandiswa makondomu senzira yekudzivirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Pane varume vaviri vamiswa pamberi pematare nhasi vachipomerwa nyaya yekutengesa nyanga dzenzou zviri kunze kwemutemo. Munyaya inonzi ine chekuita nemwana wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varume vaviri vanoti vafarike nemadzinga pamwe navachafadzwa pamire vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachinzi vakabatwa vachitengesa nyanga dzenzou dzinokosha zviuru makumi maviri nezviuru zvemadhora kuchizvarwa chekuAustralia vaAdrian Stein zviri kunze kwemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi amai Francis Mukumbiri vaudza dare kuti vamadzinga au vaityairwa navapamire vakabatwa muHarare muna kukadzi mushure mekunge mapurisa awana runyere kupe rwekuti vamadzinga vaida kutengesa nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Gweta revasungwa ava vagift mtisi vaudza Dare kuti pane magwaro akawanda vanoda kuti vasungwa vaone. Nyaya iyi isati yatongwa, anosanganisira passport yavastein, magwaro anoratidza kuti vaiva nemvumo yekushanda semutori wenhau munyika. Pakaitika nyaya iyi, sezvo mapepa avo ari pamberi peDare achiratidza kuti mutori wenhau. Vamutisi vati vanodawo zvakare kuti kambani yeEconet ipe huchapupu hunoratidza kuti gwaro raburitswa nehurumende rinonzi rinoratidza manhamba akafonwa navastein ndiyo yakaburitsa gwaro iri. Vaenderera mberi vachiti vanoda kuzivawo kuti anonzi Anna Helena Rubik, uyo anzi nemuchuchisi chizvarwa chekupoland, ane ukama hupi navastein avo vave mufakazi wehurumende panyaya iyi, sezvo vastein vaishandisa nhamba yenharembozha yakanyoreswa muzita ravaRubik. Asi muchuchisi wenyaya ati vastein havazivane navaRubik sezvo vakangotengawo simukadhi kubva kune vanotengesa mumigwagwa rakatonyereswa kare muzita ravaRubik. Vamutisi vati ikodzero dzevasungwa kuve nemapepa ose achashandiswa nehurumende mukutongwa kwenyaya iyi.
Tapinda mudare, mudare isusu taka nhasi vaive zuva rekutongwa kwemhosva, asi tasvika tapa chikumbiro chekuti tine chikumbiro chatakaita chatakanyora chekuti hatikwanisi kuti tigadzire dziviriro yemhosva nokuda kwokuti pane zvatinoda kuziviswa kana kuti zvinoda kuziviswa vasungwa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinosanganisira madocuments anoda kuoniwa, mamwe acho anofanira kunge akaverifaiwa kuti ndeechokwadi. Saka tapa chikumbiro ichocho Dare rikati zvakanaka izvozvo, information iyoyo chiagreai kuti information iri kudiwa ndeipi.
Mapepa asviswa kudara nehurumende akabva kukambani yeEconet anoratidza kuti vastein vaifonerana nemwana wemutungamiriri wenyika vatariro munangagwa. Vamutisi vati vari kutoda kuongorora kuti chii chakanyatsoitika sezvo vachiti vakapiwa mapepa ekupomera vamadzinga mhosva nemusi wechishanu zvisina kuvapa nguva yakakwana yekugadzirirwa kunzwikwa kwenyaya iyi mudare. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 Chivabvu, apo hurumende inotarisirwa kunge yapa magweta evasungwa mapepa ose avakumbira ane chekuita nezvenyaya iyi. Sezvakatarwa nemurau kuti musungwa wese ane kodzero dzekuwana mapepa ose achashandiswa nehurumende pakutongwa kwenyaya yaanenge achipomerwa. Vastein avo vanga vari mudare nhasi vakaudza sangano renhau reAl Jazeera kuti nyaya iyi inobata-bata amai Grace Mugabe avo vavanoti vaitengesa nyanga dzenzou kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mudare nhasi hamuna kutaurwa kuti ndezvipi zvakaitwa naamai Mugabe zvine chekuita nekutengeswa kwenyanga dzenzou idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimaries emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome vanoti vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaka achamirira Harare West vakazvimiririra. Mutungamiriri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance BZA vanowa Manyika vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndine Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina Ntungamili Nkomo.
Soko isika tisenda.